Manera kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kubvumbi 22 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maregulations ekunyoresa kuzovhota hasati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishini yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution.
Sangano re-Electoral Resource Center rinoti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi-chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo. Vagari vepapurazi remanzo varikunetsana namai Grace Mugabe vanoti vochikisidzirwa nerufu nemapurisa ari papurazi iri. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira munyika reElectoral Resource Center rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kugadzirisa mitemo yesarudzo nechimbi-chimbi kwete kungotenga michina yesarudzo dzinozoguma dzoita mutauro. Mashoko aya ari kuuya apo ZEC yave kugadzirira kutenga michina yekuvhotesa yemabiometric voter registration kana kuti BVR. Makambani maviri anoti yekuChina neGermany ari munyika kushambadza michina yavo kuZEC uye nhasi vange vari paHarare Polytechnic College vachiedza kuratidza mashandiro emichina iyi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZEC amairita makarau sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mukuru wesangano reElectoral Resource Center vatawanda chimini.
Hazvisi kutifadza kuti ZEC yatosvika pachinambwe chekutenga mishina iyoyo isati yagadzirisa mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei. So muchinzwisisa pane nyaya yekuti pane maregulations anofanira kugadziriswa akanangana nenyaya yekuti vanhu vachazonyoresa sei kuzovhota. Maregulations iwo haasati agadziriswa asi taakutotenga equipment mishina mishina iyoyo inova ichazoshandiswa pakunyoresa vanhu. Saka mishina iyoyo inofanira kunge iri mishina iri kutsvagwa tichitogara taziva kuti mirawo yacho yekuti vanhu vachanyoresa sei yagadzirwa tawirirana yatovapo. Saka varikuita sevaendera kumberi tiri kuziva kuti taimu yaakupera asi tiri kukurudzira ZEC kuti itangomhanyire kuita zvinhu zvekuti tingozobvisa pamabhokisi tichitika kuti zvakati chaitwa zvakati chaitwa asi kumashure wekuti tisati tagadzirisa nyaya dziripo. Saka maregulations ekunyoresa kuzovhota hasati agadzirwa. Maregulations anofanira kunge achizotibatsira kuziva kuti saka mishina yatinoda ndeipi. Chekutanga, tiri kuziva zvakare kuti Electoral Act yacho inofanira kunge ichiinforma maregulations yacho haisati yagadzirwa kuti inangane neconstitution. Saka pane rimwe buri riripo ipapo. Saka tikamhanyira kumberi toita zvese izvi paine maburi akawanda kudaro tingangopedza zvakanaka toti takazoongorora vanhu vacho vese vaiti vanokwanisa kutipa makitsi iwavo tikadedza vanhu kuti vauye kuzoobserva asi tisina kugadzirisa zvakaipa panyaya yesarudzo dzedu. Zvakaipa ndezvekuti mitemo yacho haisati yabuditswa pachena haina kunangana neconstitution. Zvakaipa ndezvekuti maregulations acho haasati agadzirwa. asimbiswa kuti titi yatane mitemo kana marules achashandiswa kuzonyeresa vanhu kuti vange vachizovota iyo nyaya yacho yekuti titeste makitsi acho tizomatenga hatisati tabudirwa pachena kuti zvichanyatsofamba sei kana tapedza kutesta makitsi iwawo
ko kumabvuku uku muri kutumirawo here mumwe munhu kuri kune urongwa hwemusi wesvondoku uye maudzwawo kuti zvinenge zvichifamba sei
kumabvuku tiri kutumidzira munhu achange akatimiririra pakuchanoitwa pilot testing iyoyo taudzwa kunzi zeki ichange ichinyoresa sezvandataura vana vechidi kutesta kuti mishina yacho iri kushanda here
mukuru weElectoral Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare Vagari vepapurazi remanzou kana kuti Arnold Farm kumazowe vanoti mapurisa ari papurazi iri ave kuvatyisidzira vamwe vavo nerufu kuri kuedza kuvamanikidza kuti vabve papurazi iri. Purazi iri rinonzi rakapihwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vachengetere mhuka. Vagari ava vanoti vaendesa nyaya yekutyisidzirwa kwavo kukomishen yeZimbabwe Human Rights Commission iyo inoona nezve kuchikorwa kwekodzero dzevanhu uye iri kuongororawo zviri kuitika papurazi iri. Dare repamusoro rakati vanhu ava vasadzingwe asi mapurisa anonzi ari kuramba achizvidza mutongo wedare. Gavhuna weMashonaland Central vaMartin Dina avo vanoti dunhu ravo ndiro rakapa amai Grace Mugabe purazi iri vavimbisa kutifonera kuti tinzwe divi rehurumende asi havana kunge vaita izvi pataenda kumhepo. Hatinawo kukwanisa kubata mapurisa ekuma Zoe ayo anga asiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaparadzai murambiwa mugari wepapurazi remanzou tikatanga nekuvabvunza magariro avo.
Kubva pakauya veHuman Rights Commission hapana chati tachinja nokuti zvimwe chaiti atiri kukoti ndomukomana uyo akarohwa uyo koti ichataura kuti vakatoverengeswa mapurisa unzi verengai munzwe zviri kutaurwa zvakatongwa nekoti vakazvizivi vakataura tabuda panze vakati hano varume tazvekuti hatichadaro asi manheru acho vakadokerwa vaamunhu nguva ichinaya nhasi taiva vanga vari munhu iyo Human Rights Commission yacho taifonera haina zvaimbotitaurira vangoti tikunda zvino kwasviba havana kunzi.
Saka veZimbabwe Human Rights Commission vanga vavimbisa kuti kana maita matambudziko vanouya vachitaura nemi
vanga vati vanouya vachitaura nesi asi havana kuzouya manje vachitaura nesi nhasi takangomira nanhasi mapurisa vatotiporomisa kuti mangwana vari kuuya vakawanda saka takangomira plus vatotizvo vane vanhu vavanongedza kuti tiwewe newe 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 takuzivai tichangokutisa picha anytime.
Vanhu avari kunzi vaita sei?
Izvozvizvi vari vatongoonawo kuti vangaita sei kuti vakawanikwa vari pamisasa yavo yavanoduka kana kuchinge kwasviba nokuti vakutochira upenyu hwavo isusu taakutochira upenyu hwavo tiende hatichatozviiti ramangwana racho rinenge rakamira sei iye Human Rights Commission dzavavo last time vakamboti hachiregai kupota muchibudisa mumapepa nhavo saka zvavari kunyatsoita chaizvoizvo kana rubatiri hwomukomana akarohwa kuti tizive kuti mukomana uyo akarohwa uyo iye vakamuona akasungwa asi kubva pa vakamurova havana kuzoita folapu kuti vazive kuti munhu uya mupenyu here apona here mari akarapiswa zvakazvimira se vakabva vangoenda vabva vangoenda zvachio.
Saka chikonzero chii chaakuita kuti mutyisidzirwe nerufu apa uye kunzi muri kunzi musataura nevenhau nendawa iyi?
Kwakuda kuti hanzi zvisazikanwa zvinhu izvi zviri kungoitwa zvirikiti nokuti chezvinezvi last time takaenda kuna vachiuri vakati iwo hatizivi vanhu ivavo tikaenda pamazoe zvikanzi kana muchinge mavaona ripota yepamazoe tasvika pamazoe ofisa chaji wepamazoe akati izve vedu vanhu ivavo tiri kuvaziva asi kuti inini kumashure kwangu ndakanongedzerwa pfumo ari ofisa chaji ari kutaura saizvozvo tikati vakanongedzerwa pfumo nani zvikanzi kune vari kuseri kwangu vandisingakwanisi kutaura asi tandinokuzivisai ndikuti taakubuda akazoti varume ndandakaomesa mwoyo pamapinda muno asi iye zvino izvi tiregai ndichikutaurirai vanhu vari kuda nzvimbo yeisafety summit.
Mumwe mugari wepamanzou ari kudzingwa papurazi iri vaparadzai murambiwa vari parunare kumanzou kwakare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nezveupfumi, nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kuedza kumanikidza vemabhizimisi kuti vaendese mari kumabhanga nechimbi chimbi sezvo mari iri kushomeka zvikuru munyika. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakaita musangano nevemabhizimisi ava kuti vazeye nyaya yekushomeka kwemari. Ko izvi zviri kushanda here? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Ndingati svondo rakapfuura isu vezvitoro nevamiriri vezvitoro takasangana nemukuru wereserve bank vaDr Mangudya. Zvakazoita kuti pamunge pachibuda ndingati mashoko ari kutendera ari kubva kuRBZ ekuti number 1 inyaya yekuti mutengo inenge iri mitatu pazvinhu zvinenge zvichengeswa muchitoro wakabva wadzimwa, uyewo nyaya yekuti munhu akaita akatengesa zvinhu ochengeta mari zvakabva zvabviswa izvozvo. Munhu anofanira kuti akaita mari yaanenge aita pazuva iroro mune ramangwana makuseni kana musi wakare oendesa kubhanga. Uyewo yatinoti cashback yakadzikiswawo, saka pakazotarwa kuti munhu anokwanisa kuti akatenga ngati vatengi anokwanisa kunge achipiwa cashback $20. Ndo yatakawirirana iyoyo. Chinhu chatakawirirana hasi zvokuti RBZ kana kuti bhanga guru renyika rakangomuka raakuimpoza raakuti vezvitoro chiitai zvakati. Takatoita musangano tikagara pasi tikaona kuti ndezvipi zvinobata kuti nyika iende mberi. Saka ndosaka makaona pakuzoparurwa mitemo minyowani iri kutenderera iyi.
Asi pane zvamuri kuona kusvika pari zvino, mungati zviri kushanda here?
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda, nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga. Dambudziko ranga richiitika kana kuti dambudziko randingati riri kuitika nderekuti vezvitoro zvikuru izvi vazhinji vachona vanga vasingaita havo ukopokopo huri kutaurwawo, vanga vachitoendesa mari idzodzo. Asi makatarisa panyaya yecashback yandingati mari musaurudzo inopuhwa munhu anenge atenga muchitoro yanga ichishandisiwo nevamwe nenzira dzisidzo, nokuti vanga vachizonyora somuenzaniso wakapuhwa zvine mapepa. Takaona kuti mumwe wechitoro akanga aita mari inoita kana kuti 40 million achifanira kuiendesa kubhanga, asi kubhanga akaendesa 10 million chete, 10 million US dollars. Akati 30 million US dollars akanga apa vanhu vakanga vatenga achivapa cashback. Asi muongororo yakanoitwa kunopinda muchitoro make imomo nevanoshanda kureserve bank vaitarisa pazuva rega rega panguva inoikwana mwedzi, vaiona kuti vanhu vaitonyimwa, vanhu vanga vachitonzi muchitoro imomo havapi cashback. Saka ndo zvimwe zvimamwe matambudziko anga achiitika iyoyo, kuti vamwe vanhu vanga vachinyepera mutemo iwoyo votora mari yavo iendesa kumusika mutema, asi vozoti ivo vanenge vapa vanhu cashback.
Asika vamwe vari kuchema-chema kuti vakaendesa mari yacho kumabhanga havazokwanisi kuiwana kana vava kunohodha, zviri kufamba sei ipapo?
Ndingati iroro idama rinenge richitaurika, uyewo kune vakataurawo mashoko iwayo vakati hano isusu tinoda kuti kumabhanga kunge kuine yatingati muchirungu confidence. Inyaya yatakatogara tichitaura ende inyaya yatakataurawo izvi pamusangano wachona iwoyo kuti inyaya yeconfidence. Asi mukatarisa muchaona kuti muchirungu vanoti two wrongs do not make a right. Kunyange dei zvazvo pachizoita matambudziko naapo, tinotarisa kuti sezvakaita ipapo musi watakaita musangano zuva ranga rapfuura tisataita musangano iwoyo, mumapepa atakarakidzwa nemukuru wereserve bank vakanga vatoendesa about 100 million yavakanga vaisa mucirculation, yavakanga vaisa muiconomy, iyo yakanga yabva kuAfricbank neimwe yakanga yabva kutengeswa kwakaitwa tobhako. Ndodaira kuti tobhako yakatinga yaunza foreign currency inosvika about 102 million US dollars. Saka mari iyoyo yose payakauya yakabva yangoiswa muekonomi kuti inge inokwanisa kunobhadhara, because kune vanhu vakawanda, makambani akawanda vakanga vachinetseka kubhadhara zvinhu zvavakanga vatenga kunze. Saka mari iyoyo yakangonangana naizvozvo, gavhena vakati ndakubhadhara mari iyi kuitira kuti vanhu vasanetseka, vanhu vakwanise kunge vachiunza maromitira zvavanoda kunge vachiunza nezvimwe zvakadaro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. Muchirongwa chatino tarisa zvirikuitika kumaruwa nasi tirikuita hurukuro nevari kumazowe kuchiweshe uko kumashonaland central uko tirikuita hurukuro navakudzana ekaseke vakaseke vanoti dambudziko ranyanya kunetsa munzvimbo yekuchiweshe inyaya yenzara
kungoti zvimzera zviri tingangobvira pakuti vanhu havana chekuti vanyatsowana vamwe vazhinji havana chekutokohwa chaina pazvibati nguva yekuti vamasetezvavaita zvekusiwa nerusaruro saka vamwe havatorina zvekutokohwa zvachona nemvura yakazowana
vari kurarama sei vana
upenyu vakatongomira vanhu vazhinji zvekuti vanenge vachitongoedza kutongotsvaga chikafu chezuva iroro nguva zhinji dzozvavanenge vachitongoitawo vari kuenda kunoshandira kuirigation zvekuti munhu unoona murume mukuru achienda kunosere oshandira pamwe maorenji chaivo chaivo opiwa kasapuke maorenji vamwe opiwa kana mambaira avanese kungodyisa mhuri
kune mapurazi akawanda here kuti vanhu vanokwanisa kuenda kunoshanda
vazhinji vana vatozongopona nekuenda kuirigation scheme yekwanegomo kumwe kwavanonoswera vachishandira kunga maorenji kana mambaira kuti vangowana chekuraramisa nacho mhuri
kwanegomo uku ndekwamambo here kana kuti ndiani muridzi wediridziro iri kana kuti irigation
iri diridziro iriri ndiri nharaunda asi riri mudunhu rachisi negomo saka rakangonzi negomo irigation scheme
rinokwanisa here kuti ripe vanhu vakawanda mabasa kana kuti vashoma shoma vanokwanisa kuenda kunoraramirapo
sezvo vanhu vachona vari kutambudzwa nekuti mirigation maina vamwe minda yakutorarirawo futi nyaya yekushaya zvekushandisa neminyaya yekuoma kwakaita hupfumi hwenyika saka vari kungorimawo zvishoma nazvavanenge vakwanisa kurima nharaunda youya vachinoshanda imomomo vachino kupiwawo zvavanenge vakukwanisa kuwana kuti vagona kuraramisa mhuri
saka kunze kwekurima vanhu vanoraramawo sei munharaunda yenyu
vamwe vachona vanoenda kunochera goridhe kumakorokoza ari kunzvimbo yerosa nekwakakura
richiriko here goridhe racho
saka vazhinji vachona senguva ine vanenge vakaomerwa nekuti inyaya yenguva yekunaya kwemvura zvokuti kuti vaende kunochera pasi panenge pasingairi
ko nyaya dzekuuraura idzi zvakamirawo sei kuna namazoo
vanhu vanopota vachienda vanhu vari kupita vachipinda kumadhemu akaita saivana negomo dhemu vanenge vachinopindawo nemamburi vachibva kubata hoyo kuti vawane chekukuraramisa nacho mhuri
ko vechidikiwo vari kurarama sei ndiwo mabasa avari kungoita zvekukorokoza nezvekunoraura hove izvi
vamwe vanotozongoswera vachitenderera vasina chavanenge vachiita vongoswera vachitenderera kutozongodzoka pamba vakunetsa vabereki vaida chekudya
kuri kuti vatungamiriri vehurumende vakateerera zvii zvamunofunga kuti vangaitirewo nharaunda yenyu kuti mukwanisewo kuti munge muchirarama zviri nani
dai vagona kuunzawo mapurojekti kumaviti kuti vagone kuwana zvekuita vakawanawo chekuita zvakafana nekuti kana pakaitwawo kana vakagadzirawo kana timu yebhora chainekuti panopindwa timu yebhora pachapinda vanhu mabasa vamwe vanoita makochi vamwe vanoenda kuadministration pakufamba ikoko kune vachange vachitorawo mari pamagedhi saka bhora rinenge richitounzawo mari vachiudza entertainment munharaunda zvokubatsira vanhu kuti vachidika vasava nepfungwa dzekuzoribira vamupedzisira vakusvika pakuba
ririko here dambudziko irori rekuti vanhu vari kubirwa zvinhu
senguva inei kutokohwa tingetaa vazhinji makore se kunonzi kutanga kutobiwa mukati meminda nekuti vanenge vasina
mugari wekuchiweshe vakudzanai kaseke vari parunare kuchiweshe kwakare iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Edna Matsanga vesangano reWomen's Empowerment for Southern Africa tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Matsanga
ndinotenda
mungatitaurirawo nezvesangano renyu uye zvekuti rinoita mabasa ei
inini ndinotungamira sangano rinonzi Women's Empowerment Foundation for Southern Africa rinoshanda nekusimudzira matarisirwo anoitwa madzimai munharaunda mumapepanhau maredhiyo paindaneti kana nepamatv uye takatanga programu yedu yatiri kuita yatiri kunyora nyaya dzemabasa akanaka ari kuitwa nemadzimai munharaunda dzavo kubatsira vasikana kana kuti kubatsira mamwe madzimai tichidzidzisa pawebsite yedu inonzi wefsa.org ipapo vanhu vakaenda vanokwanisa kuverenga nyaya idzi nekuti isusu tinoona kuti kazhinji madzimai anotariswa sana mai anotariswa sevaroorwa asi chokwadi chakanyanya ndechekuti madzimai munhu akangofanana nemunhu wese vane njere vane zvakawanda zvavanoita maloya, madokta, maticha, nezvimwe zvakawanda. Asi kazhinji tinoti kana nyaya dzemadzimai dzichibuda mapepa nawo, dzichibuda pamaindanet, zvinonyanya kutaswa kunzi akaroorwa here, ane vana here, ndochinhu chinonyatso kutanga. Then kochizotaswa kunzi anoita nezvei. Asi isusu tiri kuti manje ngatishandurei mafungiro iwayo nemataurire iwayo akadaro. Ngatitangei nekutarisa kuti ndiloya here, ndidokta here, nditicha here, then tochizotarisa kuti ndimai here.
Muri kuona zvichiendeka here? Nekuti tinoona kazhinji nyaya dzatiri kuona dziri kunyanyobuda pamadandemutande dzinenge dzichizvidza madzimai.
Nyaya dzinenge dzichizvidza madzimai ndosaka tatanga manje chirongwa icho chichi. Tine mahashtag atiri kushandisa paindanet, paFacebook, paTwitter nepaInstagram, chekuti taakudawo futi kuchiunza nyaya dzakawanda dzakanaka, nekuti zhinji dzacho dzatiri kuona dziripo dzinozvidza madzimai. Saka izvozvi tachiti aiwa, chiregai madzimai anyorega nyaya dzavo vachidziisa pawebsite yedu, isusu todziparadzirawo futi padandemutande pese ipapapa, kuita kuti tikwanise kungoti kuderedza uwandu hwenyaya dzakashata tichisawo dzedu dzakanaka ipapo.
Mahashtag amuri kushandisa aya ndeapi? Kuti vanenge vachidawo kunyora nyaya dzavo vanowashandisa sei?
Kana munhu achiita mabasa akanaka ekubatsira madzimai anokwanisa kushandisa hashtag, hashtag all women are role models. Kana achiita mabasa ekubatsira vanasikana anokwanisa kushandisa hashtag stronger for girls.
Muri kuona vanhu vachitambira sei chirongwa chenyu?
Tiri kuona vanhu vachitambira chirongwa chakanaka. Kazhinji tinotsinzwa vanhu vachiita nyaya dzezvemadzimai dzinobhowa dzezvi vanenge vachiita, asi tiri kuona kuti hachisi chokwadi, nekuti vanhu vakawanda vari kuenda pawebsite redu vachiverenga nyaya idzodzi zvakanyanya. Tikatarisa vanhu vari kuenda pawebsite, vazhinji vacho vari kungonanga kunyaya idzodzo chinodziverenga, uye vari kuya kuFacebook page yedu, vari kuya kuTwitter yedu. Saka vanhu vari kudzifarira nyaya idzi dzakanaka, dzinosimudzira madzimai, dzinoradza madzimai neungwaru hwavo neuchenjeri hwavo nekusimudzira kwavari kuita nharaunda nenyika nemhuri dzavo.
Vamwe vangada kuzivawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti ndiani chaizvo anonzi Edna Masanga, uyezve pane zvakaitika here muupenyu hwenyu imimi zvamungati imimi zvingashingisiwo mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Ini ndinofarira nyaya dzekusimudzira madzimai, nekuti inini ndakabarirwa mumhuri yaitambura zvakanyanya. Takakura tisina tichiita chikafu chekutsvagiridza mbatya dzekutsvagiridza butsu ndisingadzizive, asi amai vangu vairamba vachingonditi unoziva kuti Edna, iwewo ukashingirira chikoro, ukapasa chikoro, uchatozokwanisa kuzvitengera zvese zvaunoona izvi nevamwe, utsu kana kutozotenga imba yako kana mota yako. Ende nguva iyoyo inguva yekuti vanasikana vainyanyokurudzirwa kuti vaende kunoita kana kuti vashande vemudzimba kana kuti varoorwe. Asi mai vangu ini vaindi, aiwa, iwo unokwanisa kutoita dokta, unokwanisa kutoita lawyer. Saka zvakandiita kuti inini nditange kuimajina imwewo imwe world yandanga ndisiri kukura mairi. Ndakatanga kuimajina kuti zvinombofamba sei kana munhu aine mota yake kana munhu yake. Saka ndakatanga kushanda nesimba, uye ndikazokwanisa kubva kumusha kusvikawo ndaakutogara kuEurope. Ndakatozokwirawo ndege, ndikaita munhu wekutanga kukwira ndege mumba medu, munhu wekutanga kutenga mota, ndikabatsirawo vanhu vemumhuri yedu. Saka ndinoziva kuti inini mashoko ane simba. Mashoko atinotaura, mashoko atinoparadzira paindaneti iwaya, hauzoziva kuti anotyora upenyu hwemumwe munhu here. Asi tokuti tikaparadzira mashoko akanaka, mashoko iwaya anobatsira kusumudzira vamwe vanhu, anobatsira kuchinja upenyu hwemumwe munhu. Semashoko amai vangu avaigara vachingonudza kuti aiwa, kuroorwa handiko chete kwaunofanira kushingirira. Iwe unofanira kushingirira kuti utange wave chimwe chinhu, wave dokta, wave lawyer, wave journalist kana kuti wave teacher.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Edna Masanga kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, ndinotenda ndini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nyaya iri kutyora mbabvu vanhu vakawanda yekunzi vana vechikoro kana vabereki vanenge vaine vana vechikoro vasina mari vaakukwanisa kunge vachibhadhara nezvipfuwo. Chipfuwo chikuru chiri kunyanya kutaurwa nezvacho imbudzi. Muhurukuro yedu tabatawo vanove mutungamiri wesangano revadzidzisi Dr. Takawafira Joe. Vanotungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ kuti tizwewo kuti ivo sesangano revarairidzi kana sevarairidzi vari kutambirawo sei nyaya iyoyi.
Iko ndokupenga masikati chaiko nekurota masikati. Tandoda kuti titaure nezvekuti isi hatifungi kuti inyaya yekumboteresera yekuti tobhadhara nembudzi nemadhongi ne inyaya yekuti vanhu chaiyo chaiyo vanoda kuti nyika ibudirire vangafera vachitaura zvakadaro. Tinoanza kuti idivergen yekuti vadokora vanoona kuti vakagenerata opposition kubva mukarikulamu yavo yavanoda kuita iyi neimwe inonzi teacher professional council inofanira kunge ichitungamirwa namaticha but haakuonekwa ichitungamirwa neministry. Saka idivergen iclassical device yamadictators anoti akaona kuti vanhu vanenge vachivatsoropodza anoenda odira mavhu maziso avanhu kuti vasaona. Tinoratidza kuti kudirwa mavhu mumaziso evanhu vemuzimbabwe kuti vasanyatsoona zvinhu chazvo zvinoshanda vaakonsentrate nokufunga kuti zvinoita here kuti tibhadhare school fees nembudzi. Kurota masikati isitoti vabereki ngavatengese mbudzi dzavo vobhadhara mari chaiyo chaiyo kuzvikoro mafizi. Vabereki vagara vachitengesa mbudzi vagara vachitengesa mombe vachibhadhara mari dzefizi. Izvozvo zvoti vabhadhare nembudzi zvinoudza mutauro zvinoudza futi neuori hwakawanda nokuti mapuraizi acho embudzi emombe emadhongi nezvinhu zvakadaro anozonetsa kuisa nokustandardiza muzvikoro.
Asi ichokwadi here kuti ndo zvakataurwa navadokora kana kuti vanhu vaakungoita havo zvejee navo?
Vadokora ndo zvavakataura ende zvakaripota nepublic media zvikabuda musunday mail muchronicle. Saka hazvingave kunyepa mashoko anenge abudisa nemidhia yegavhenmendi vadokora vari minista wegavhenmendi hakungave kunyepa. Ivo vadokora vanotofamba vachivhundudzira izvino vaitofamba vachivhundudzira maticha vanozikanwa nongova controversy vachivhundudzira maticha kuti anofanira kurita unoda kuritaisa munhu ane 50 years. Ivo vane makore akapfuura ipasi isangovaudza kuti nyika haiiti muchemo unongobata maticha chete kana kuchiuya retirement ngaitange kuchivhu 7 yokutanga vanova vamugabe. Saka vadokora vanozikanwa kutaura mazuva ano zvinhu zvine controversy saka hatingavarambiri ipapo.
Imiwo semasangano evarairidzi mune matanho amuchatoro here nenyaya iyoyi yekuti zvikoro zvibhadharwe nembudzi? Nekuti rimwe gore kuchazopedzisira kwakunzaiwa iye murairidzi chimupaiwo mbudzi kubhadhara muripo wake.
Hongu isu sevarairidzi isu sePTUZ for example tinotosangana senational executive nemanagement pazororo ipo pano tonyorawo makamba akawanda atinoita zvekunga munoziva kuti pane imwe yatataendesa kuparliament yakarambidzwa yatiri kungogadzisa tidzosera ikoko tichazowedzera futi tichienda nezvembudzi izvi kuti kungavawo here kuita education yakanaka yokuti tibhadhare muzvikoro nembudzi.
Asi Dr. Joe, matimambofungawo here kana kumbotarisa kuti tomboti chikoro chatambira mbudzi panonge paakutodiwa kutotsvagwa danga kare mbudzi apa nevafudzi nezvimwe zvakadaro nechikafu chembudzi?
Ndodambudziko ravanaro rokuti havatange vatarisa mberi kana vachiunza zvinhu zvavanounza. Zvaangofanira pakarikulamu yekuti unotanga kuindodza karikulamu usati waona kuti matextbook acho kuti mudzidzise nyiwu karikulamu ariko here. Saka vadokora vanozikanwa izvozvo kuti vanokurumidza kumedza kutenga kuchada. Saka isu hazvitibvundudzi nokuti ndozvatinoziva kuti hurumende inogara ichitaura. Hurumende futi inovatuma ndozvainotaura. Inotaura vanazimaset zvinhu zvinongotaura zvinoperera pakutaura zvisingazopindi paground. Saka vadokora ishiri inomuriro wayo. Tozongoona kuti gunguwo richanoresera moto kupi zvaratora chikuni chemoto. Tinozviziva kuti gunguwo hariresi moto asi inowanikwa pamwe ritora chikuni chemoto.
Mashoko amungataurirawo vabereki nevana vechikoro vakateerera pane inonguva Dr. Joe?
Ini ndikutaurira vabereki nevana vechikoro kuti tisangobvuma zvinhu zvatinenge taudzwa navakuru. Tinofanira kuti tidzamise pfungwa tichivaudzawo zvinhu zvinenge zvichiita nezvisingaiti ndokuti nyika yedu yezimbabwe ibudirire. Chara chimwe hachitsvanyinda makungu okurira huva mariviri dendera hariri kuti ririmwe chete. Isisi tinoda kuti tite mukombera pamwe chiri macho muzvikuru ndokuti zvinhu zvifambe muzimbabwe.
Maita basa Dr. Joe.
Tatendai.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Joe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda Jonga tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyamina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7. Ngomgqibelo mhlaka 22 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yangkhona kumele ngifanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuze benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi mamuzabale badlane encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa into ekhona akula mama ozifalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ayithwele.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi ngasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo owayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
Joshua Nkomo wazalwa ngo-1970. So lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyange ukuzalwa City Centenary. So yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula. Athi nje kumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafana na engxenye lokwakha okuyi-classroom block ekhezi e-St. Joseph kumbe i-community ye-Mdlalo development. Kodwa ukuqakathekileyo ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lonalazala ngalo 100 years apo. Kodwa indlela yangkhona kumele ngifanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuze benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi mamuzabale badlane encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community development ngoba la wayefisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ubona kungaba indlela enhle sibile kumkhumbula okwenzeka kulikhulu nyanyane kodwa ikakhulu ukukhumbula ukujena wayefishi ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube le nto ekhombisa betshengisela intutho engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe wokuletha izikhulu zokuthuthuka eZimbabwe, ikakhulu esihlakelweni ikakhulu ekhesi.
Kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibhedlela sekusileni. Kungani kanti kungavuselelwa khonokho njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu?
Uqinisile sibili ukuthi kulesibhedlela lapha uJoshua Nkomo Hospital kube lokuningi nje okuningi nxa ukuthi kulama-properties amaningi, kulama-plazi, kule hotela, kuningi nje ngakola kube ningi, kube nama-fake sibili ayekhona esigodlini okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the 1980s. So yebo, kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa uNkomo lebhede yakhe, kebo kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivulwe ukuze sizincedise uZulu. Ngoba nxa sikhayela khale seZimbabwe izibhedlela azisebenzi kuhle, kuba nje uBulawayo abantu bayafa daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezilemitshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lwama-by-elections oswelenziwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende weZANU-PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo ze-MDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi siyakwazi ukuthi kuvele nxathi siya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki, kodwa enke khona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ayiswele. So kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kugedo, kodwa lokho sigqukuxana leveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane leveki namabani aphikisayo, ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free, olu-fair, olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla lamabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laye akhankase. Ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba iZANU isebenzisa udlakela lokutshaya abantu, isebenzisa usobhuku ukwethusela abantu, isebenzisa ama-veterans. Kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC osobhuku lezinduna nama-ovet yekelani ukuhlukuluza abantu, abantwabenu, abazali benu, ilizwe liyatsha, asikhipheni izandla.
Lo nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELeSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule lindlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla imali isilela emabhanga. Sixoxele ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, uhulumende kazani unjani uPF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries. Njengoba sithi khona nge-economy welfare state, ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa. Kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazuza ama-service akhona isitsho nge-infrastructure.
Kodwa-ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela.
I-infrastructure izalupif yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo yokuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali, basebe-concentrate kakhulu emasotsheni, i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho infrastructure leyana yaphilizeka ezikolo khathela amabhuku athela zitulo imigwaqo yapha ozesakabololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangelisa ku-productivity ukulungisa amafektri okuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukhansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqakatheke kangaka.
Bathini abadala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC ekaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru?
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo, abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo, kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokhyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lolo esidlule kulo luka-2013, abanye baze bacela bebone ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU-PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla, kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni ngixoxisana labantu nje ukuthi into le bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzangelwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje, hayi bona bazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelela ukuthi akusoze kulethe utshintshe. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMjuru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai, abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba abantu sebekhuluma limi lunye umqoka-ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi bayevota. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela, kodwa abuyehle ubukhokeli buzochathisela abantu phansi ukwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe bangene ethithi ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubamba nalokhu kuzabalela.
Izakhamizi Ncube ziya kwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa kunketho ezedluleyo kalusasebenzi, ngalokho kuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo, uhlelo lolu olwe-Studio 7 umsakazo lowo ngibona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela, futhi kuyilapho abathola khona izithwayiso njalo nezaziso zokuthi khona kumele kwenziwe njani, kuyini osekutshintshile, kuyini okungatshintshanga. okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe yiwo futhi adinga ukuthi khona atho umhlahlandlela osukhona kozokhetho
kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi
leli ngase sikhangela livele lifile 1 abantu abalamsebenzi 2 yona zona indlela njengoba nengikutshela ukuthi kona ngeke ngayafika endaweni zakomankubo ebhambathi kona ngale uhamba ngeganga akulamgwaqo bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni kweziphilisa abantu azikho ilizwe alenzi lutho njalo bese sikhangela lokuthi khona inkululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukaneni zona lezi ezedlula ivela yikho abantu bayahlukuluzwa abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele ngabantu abakhuluma bekhalaza uhulumende uvele akala lutho nje akakhanya ukuthi khona ebantwini bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe le lokhulumende womanyana ongani uveze okunye ukuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy multi-party democracy le development kuyini la manje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokobelo belokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yena lana bake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga kakhulu
ngibonge inkomo ngibonge labalaleli bohlelo
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ntungamili nkomo
ngugama
namle
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lindaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphitule maphosa Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabona
kanti. Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile. Lina ke limi ngapi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona?
Into enhle make futhi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalithe nzima kangaka kodwa kuyasimangaza nje anwenye ukuthi sirekode esike yambuthanisa ama-parties amaningi ndidana aye-9 so far then sile abanye ababili kutshangira lo mjuri abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze ngayiphi indlela njalo sikhangele ukuthi umaya mjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe so angikwazi ukuthi umela obani exactly but into enhle nje ma bekhuluma ngokuthi kukanjani kulise umbuso kamgazi abantu bebambene ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akulaphathi eyodwa engakwanisi ukuthi kise umbuso kamgazi lezanu-p f inqobe so ma bekhuluma nge-coalition njalo kuyi-coalition elezisifo zabantu njalo ekhangela iwofe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals into esiyithakazelelayo njalo siyabakhuthaza
ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyana wona lowo mutsha osubambanisa amanye amabandla
njengoba lishazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona njalo khonoko kuthengisa sobala ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye inezimathi ezikusimangaza ukuthi sebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikona njalo iminyango ileyo lokhu ijwayelekile. So njengoba isiko ngibona ngani kuzakhulunyiswana ukuthi sibone ukuthi kungasetshenzwa njani between ikodela labaphi bekumbo kwabo ukuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimo soneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokhana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokokuthi eriza eritaye echiye ezombangazwe mayefika iminyaka engu-80 njalo siyananzela ukuthi iminyaka engu-80 kakayidiki uzayidikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betsho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ungayaphumula kuthi hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke ishwa into ukuthi principal party yakilamaprovinsi ayo yakilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona siyabiza apho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le mazingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqeda iterm yakhe iterm yakhe iphela ngo-2020 siya ku-congress elandelayo so ngumuntu okhona lanxa nje kade efisa ukuthi ethiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kuyezwakala isikhathi so singasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga isikhambi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isarisa ukuthi irejiste ukuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha basalele emuva esikhathi esiningi kugcina kusiphambanisa ikakhulu impumelo yekhetho so ngikhuthaza wonke umuntu sukumele ngobuningi bethu sihambe siyerejista ukuvota ma iveki siqalisile iprogram yakhona ngiyabonga kakhulu
hhayi lathi sibonge Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile emhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxalo unkosazana Victress Mathutu, umgcinisihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eyezim imbokodo. Yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akulona iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini athengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe azakwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapho azathengisa khona izinto ezizamnika imali ethexaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Ma ebuye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiyiphethe ngifuna ukuvula isitolo sami sokwenza ukupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ukuthi sithathe umama noma njengoba lafika eSouth Africa sihambe laye simbonise ukuthi ma ufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu ozo abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo business lakhe asekhetha ukulenza ngoba kuqakathekile kubhizinisi ungaba layo imali kodwa ungelalwazi ufana nomuntu ongalalutho simdirect ukuthi gaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udinga ama-tray yokubaker uflour aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile imali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibhizinisi lakhe inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sine mali engaka sikusiza uvule ibhizinisi lakho ma usuvule ibhizinisi lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthi akhiphe i-album thina siyathatha inhlangano sine mali sithatha imali sinikeza umama akhuphe i-album usekhuphe i-album lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe inhlanganiso inzuzo singe yakhe usethole usiqalo phansi ukuthi aqaleke ibhizinisi lakhe
khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini
indaba yamaphepha vele izohlala izohlupha ngoba siyazi ukuthi iningi nabomama balapha amaphepha balawo lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amapermit abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba omama benjani behambele emuva mhlawumbe lolwazi lungekho silabo omama abalamaphepha silabo omama abalamapermit silabo omama abalama-Zimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu ma umuntu ene-aslamu ma ibhizinisi lela lifunayo livume ukuthi alivule nge-aslamu uyaregista athole i-certificate sokuthi lelo bhizinisi lakhe le nhlanganiso ezakwenza ukuthi izame ukusiza omama ukuthi ma kule ndlela yokuthola amaphepha bawathole umama asigqugquzele ukuthi basebenzise abantu balapha e-South Africa abalama-ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni wena sicinisalo ngasilala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyakulala ephenduka kodwa sikugqugquzelayo manje umama ma bekhona abalamaphepha abaseZimbabwe kungangcono ukuthi ma wena ongela mapha ufuna ukuvula ibhizinisi lakho usebenzisane labomama baseZimbabwe ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela maphepha usebenzisa amaphepha kalo mama lawe awuzitholi usincindelezekile kumbe wena uzithole ekuqineni susala ungasela lutho
manje omama abalidingayo balithola ngaphi
le number zocingo zabantu silo publicity officer silo marketing ikhona mina njengomgcini sihlalo zikhona inumber zami kanti la kufacebook sikhona futhi ipage lethu lithi Zimi Mbokodo kuFacebook labo mama abasendaweni zonke South Africa, Botswana, Zimbabwe, labase UK, Malawi, got someone ose Canada. So sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona, sixoxa khona. Kodwa siyahlangana physically silemhlangano esiyenzayo sinokutakelela sinamalanga esenza ngawo ama-practice kodwa ma kuyukuthi awukwazi ukuhlangane lathi uyafisa ukuhlangana lathi zile nombolo zecingo esingazithiya zabantu ongabaxhuma ungasixhuma kufacebook the Zim Imbokodo iwebsite ethi www.zimwomeninsouthafrica
khona lizasungula inhlanganiso yenu okusemthethweni
inhlanganiso ye-The Zim Imbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha e-South Africa esilesithupha sokuba yinhlangano eyi-NPO kodwa sizoyethelwa ngokusemthethweni mhla ka-7 May kuyabe kulanga labomama i-Mother's Day silabantu abavela ku-Zim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabena uzobe khona ezokhuluma labomama ngendaba zamaphepha silenhlangano ye-abalobi bakithi esebenzi lapha e-South Africa bazayo bekhona bezokhuluma labomama ngendaba zokuloba silenhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu lenhlangano ezindala ezithiyeneyo indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined School kukhona Peterson Lotwist e-Hilbro kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane letafula omama bazafika bafake khona into zabazithengisayo bakhangise bazithengise kulo mama esimsizileyo ngumlobi simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe aliprinte lize liphume sobe sililontsha lalo kanye kanye le-organization yeplace sibonise ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu siyenza isibonelo ngaloo mama esesimenzele sivule i-organization yethu
sibongile ukuxoxa nawe kuhlela
sibonga mina dadela
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Zim Imbokodo sixoxelaye ese-South Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
hayi siyabonga sithandekile
kuzvandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 engoma engoma
Sithathe ikhefu kancane silalele ingoma kaSandra Ndebele ethiwa yona ingoma.
Ingoma ye
singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla leMDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kali kungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.